ari kurota munhu haarambidzi kurota unorota achifunga kuti kuda ari kugadzirisa zvinhu hapana zvavanokwanisa kugadzira nokuti havana gwara rakajeka rokuti vakagadzira zvinhu zviri pano vanga vari muinterested government vakakoniwa zvachose panyaya yeikonomi yedu yezimbabwe saka handivoni vachikwanisa kuita zvinhu zvingachinja magariro nepfungwa dzavanhu vezimbabwe vanhu vezimbabwe chavanoda iko zvino runyararo nokubatana nokufara vachiita mabasa avo havasiri kuti vanoda kutapa vanongofunga nenyaya dzematongerwo enyika nyaya dzematongerwo enyika sokuona kwedu isu dzakapera musi wa31st July patakaita maelection akava akapa mukana kuzanu PF kuti itonge makore mashanu ari kuuya mberi nyaya yavo yokubatana navabiti zviya navanasikala navanani haa hazvibatsiri izvo nokuti havanavo vanhu vachona ndisito zvakuti kuti vadzokerane vave vachinanika inyaya yemasponsors avo ari kuvataurira kuti haiwa makangaisa batanai shandai panhu pamwe and so on so on asi kuti papfungwa havauriyani zvachose havaonani zvachose ndinofunga kuti by 2018 vanenge vasiri vese
asi imiwo sebato rezanu PF munotenda here kuti munyika mune matambudziko anoda kugadziriswa
haiwa hatisi vanhu isu vari naivhi kuti titi isu zvinhu zvakanaka zvese muzimbabwe hesi matambudziko ariko asi tofanira kuvaongorora kuti matambudziko anobva kupi mamwe anobva matiri zvokutaura kunoitwa kwouori zvinotaurwa mapepa zvichibuda munyika ndezvekuti iproblemu yedu samazimbabwe ndiiyoyo yatofanira kugadzira asivo tinofanira kuona kuti kuna vanhu vari kunze vari kugwa nesu vari kuita iyo regime change havasati vabva mumweya yoyo saka ravo ramba vachingoita zvavari kuita.